mutongi wedare repamsoro, vatawanda chitapi, vaudzwa nemagweta achingono, kuti dare ra Major Street rakakanganisa, parakanyima chingono mukare wekubhadhara mari yechibatiso, pamhosva yaari kupomerwa, yekunzi akavhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare. Rimwe remagweta achingono, amai Beatrice Mutetwa, vaudza vachitapi kuti mutongi wedare ra Major Street, avai mari wanazvo gofa, vakakanganisa pavakatura mutongi wekuti chingono hafanire kubudiswa mujeri, sezvo vachiti munhu anogara achipara mhosva. Amai Mutetwa vati chingono hasati ambobatwa nemhosva chero ipi zvayo muZimbabwe kana kunze kwenyika, saka nokudaro haanganzi horomori. Asi gweta rehurumende panyaya iyi vakabet bosha vaudza dare kuti chingono akapara mhosva yaari kupomerwa iye zvino achishandisa dande mutande rake retwitter rinova rimwe chetero raakashandisa pakupara imwe mhosva ichiri mumatare, yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Asi amai Mutetwa vati nyaya yekuti chingono ane imwe mhosva yakatarisana nayo mumatare hachinganzi chikonzero chinonwisa mvura kuti anyimwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, sezvo asati atongwa nenyaya iyi. Vachitapi vati vachatura mutongo wavo nechishanu mushure mekunge vanzwa mativi ose. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Taenda kucourt nhasi ranga riri zuva rekuagiwa magrounds eappeal yedu. Isusu tiri kuappeal against finding yamagistrate yekuti Hopo Chingono is not a good candidate for bail nokuda kwokuti ane nyaya dzakawanda dzaakapara sekuona kwakaita mutongi. Saka state yauya ichisapota kuti chokwadi mutongi haana kukanganisa mutongi zvaakaita story right. Saka tanoiagiwa mucourt pamberi pajaji Chitapi. Jaji Chitapi vati vachaita ruling yavo nemusi wa20 na 11:30 mangwanani, ndobva tichanzwa kuti vanenge vaona chikumbiro chedu chine musoro here kana kuti zviri kutaurwa nestate.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, kutongwa kwenyaya iri kupomerwa vatevedzeri vemutungamiriri weMDC Alliance vatendai Biti naamai Linet Karenyikore neimwe nhengo yekomiti yepamusoro mubato iri Valove Motion Oputsa, yekunzi vakaita musarinya pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House kwapfuudzirwa mberi kusvika gore rinouya, sezvo muchuchisi wenyaya iyi ati hurumende haina kugadzirira zvakakwana. Nhengo idzi dzakasungwa zvitevera makakatanwa ari mubato iri apo dzaida kupinda pamuzinda weMDC uyu. Mune imwewo nyaya, mapurisa aswera ari pane imwe imba kuruwa achitsvaga musoro wemwana wekwamurehwa Tapiwa Makore, uyo anonzi akapondwa akabviswa dzimwe nhengo dzemuviri wake dzichida kushandiswa zvechivanhu neveukama hwake. Zviuru nezviuru zvaswera zvakaungana pamba apa zvichiimba zvichiti musoro wemwana uyu unofanira kubuditswa. Vamwe vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana muHarare nemuruwa pavanzwa kuti pane fungidziro yekuti musoro wemwana uyu unogona kunge uri pamba apa. Mumwe wevanhu ava amai Keresenzi yaJakarasi vati vabva kubudiriro uye vati mwoyo wavo hauzorore kana musoro wemwana uyu usina kuwanikwa. Pataenda pamhepo, mapurisa anga achiri pakati pekuchera mubindu repamba apa umo muri kufungidzirwa kuti ndimo makachererwa musoro wemwana uyu. Mapurisa aya anga ane mbwawo zvakare dzanga dzichifembedza dzichitsvaga musoro wemwana uyu. Ndakamirira Studio 7, ndini Thomas chiri pasi.